ndini tanonoka wande ndichiti eino imisoro yenhau dzanhasi china mbudzi 23 2017. Mutungamiri wezanu PF mutsva vaEmerson Mnangagwa votoreswa mhiko muHarare yokuva mutungamiri mutsva weZimbabwe. Mapato anopikisa ane nhengo mumatare eNational Assembly neSenate anoti hana kukokwa muurongwa hwokutoresa mhiko vamunangagwa kuNational Sports Stadium. Vanhu vakawanda votarisira urongwa hwekugadza vamunangagwa semutungamiri wenyika vachida kuona zvichaitwa nevakasiya basa rokutungamira nyika vaRobert Mugabe pakutambidzanwa kwemasimba. Vanhu vokumatebeleland neMidlands voshishikana nokupinda panyaya kwavamunangagwa vachiti zita ravo rinovayeuchidza zvakaitika munguva yekukura hundi. Muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa zviri kuitika muZimbabwe uye pamire vanhukadzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tipadei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona.